Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi basimba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unodi basimba
kana ndakaneta
ichitata kufamba imi mari makanaka unodi basimba
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichikutambirai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ndinoimba kuti makasimba henyu tichangokutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus icho chapindudza magariro nemaitiro atinoita zvinhu zvizhinji muupenyu nemumabasa mapindiro esvondo nekupira Mwari kwanetse wavo nechirwere ichi nhasi tina Reverend Oliver Mandisodza Men of Valor, Purpose and Vision Men's Ministry vatabvunza kuti vari kufambisa sei nyaya dzekupinda svondo nekugara vachitaurirana nevatendi vavo panguva ino
ndinotenda muranda washe chekutanga isu seMVPV takanga tagara tanguri taita basa redu pa social media takanyanya kushanda zvakanyanya ne social media zvekuti hazvina kunyanya kutiomera kutinetsa kuona kuti mushanda watachiita zvashanduka of course pane pataida kuti tisangane hatichakwanisa chechipiri ndinoti kukereke kwatinobata ndiri inini kuEli Pentecostal Church takaona Mwari vachiita chishamiso chekuti chekutanga takaita sekuti tanga tisina kugadzirira zvakarwadza zvikatibata asi takadzidzawo zvakare kuti tinogona kunamata tiri mudzimba
saka sekereke mafunga kuti munoenda mberi sei
sekereke takatanga nemamwe masangano andinoshanda nawo Christian Network Zimbabwe takatanga kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitambire zvanga zvarewa nehurumende kuti pari zvino chimbomirai kuungana kuitira kurwisa denda recovid-19
makapa vatendi venyu kurudziro yekuti panyaya iyi
takatanga kubatsira kukurudzira nhengo dzekereke kuti zvechokwadi ngatiteedzere zvokutaurwa izvi nekuti dambudziko tanga takutoriona kutanga tina kumira zvakanaka chechipiri tikatangawo zvakare kufambisa mashoko ekukurudzira nekuti dambudziko riparakauya aranga riine ukasha vanhu vakafambisa mashoko anotyisa akawanda akavhundutsa vanhu saka rakava basa redu savatungamiri vemadzikereke vafundisi kuti aiwa ngatiudzei vanhu soko ramwari nemashoko anovapa kushinga saka muchidimbu ndiri kuti takanyanya kushandisa nzira dzekuti todi taakugadzira online cell group discussions taakuita maconferences edu pasocial media tingati Facebook malive streaming nezvimwe zvakadaro saka muchidimbu tiri kuti isusu tiri kuedza nepatinogona kuti tipe kukurudziro kuhama neshamwari dzatinopinda nadzo nevamwewo vanenge vasina kwavari kuenda kuti vavane masoko vavane masoko ekukurudzirwa nekusimbiswa
iko zvino mukatarisa mashandiro amuri kuita nevatendi venyu pane mutsauko upi kubva pane zvamagara muchiita coronavirus isati yasvika
musiyano uripo mukuru chaizvo kana tichitarisa mashandiro atiri kuita kushanda mukereke hazvingorevi kuti tiri kungosangana badzi nekuungana nekunamata nekuparidza tataura zvinhu zvezvine izvi zvatiri kuita kuita kufambisa chekutanga soko ramwari nenzira yekukurukura nekuparidzirana chaiko nekuita zvese zvatingaita zvataura zvingaitwa pasocial media asiwo tinewo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rifambe zvakanaka zoreva kuti patinenge tichironga tikuita misangano yedu maconference calls mazoom maskype maripoti atiri kuwana arikuratidza kuti vanhu vari kunamata zvechokwadi, vanhu vari kunzwisisa kuti kune dambudziko ririko, vanhu vari kusenza nemwoyo wavo wese zvekuti isu kana tichitaza maybe nekuti hatingati strategic planning, kurongwa kwebasa zvingazoitwa, pane kugadzirwa kuripo kwekuti kana dambudziko rapfuura ticharama sei tichienda mberi. Saka panguva ino tiri mutingati masondo rechishanu tikuzva zvemazuva avedzerwa, tikuramba tichiona vatungamiri vari kufambirana nenguva, nekuona kuti kunyange vasina zvavainazvo, vanhu vari kubatsirana kuti zvinhu zvingakufamba zvakanaka, vanowanawo zviya, vanowanawo zvishoma, vanhu vachigoverana kuitira kuti dambudziko rireruke.
Reverend Mandisodza, mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vatereri.
Izvo zvinhu zvakanaka izvozvo, ngazvirambe zvichiitwa kusvikira tenzi achitibatsira, nekuti kuna vamwe vachange vachikamhina vasingafambi zvakuvaremera wanoda kutariswawo. Saka vanhu vedu tingati vari very alert and vigilant padambudziko irori kuti tichibatsirana tichienda mberi. Asi urongwa hwedu tikutenda kuti Mwari vanotiitira zvakanaka patinopera dambudziko iri, tichigadzirira kuzosimudzira patakasiyira nebasa rimwe rinenge ramuka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndingati zviripo zvizhinji zviri kushanduka zvakanakawo zvotibatsira tasemberi tichienda mberi kwatiri kuenda.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza veMen of Valor Purpose and Vision Men's Ministry nemashoko avo avagovana nesu. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka uye muve nesvondo dzvene.
Bye.